Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tikitete nyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Kino sangana zakare manero anasi uri musi wechina gunyana 17, 2020. Makateerera ku Studio 7 nezvenyere nyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunotowa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti hezvinei zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 7598. Vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vanoti vashamiswa zvikuru nekukwidzwa kwaitwa mari dzavo kutanga gore rinouya. Sangano reHuman Rights Watch rinoburitsa gwaro rinoshora zvikuru mhirizhonga inobata vabvakure vari muSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro manheru kuti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checovid-19 munyika hwakakwira kusvika pazviuru zvinomwe nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevasere kana kuti 7598 zvichitevera kubatwa kwevanhu makumi maviri nevaviri kana kuti 22 vaine chirwere ichi. Pavanhu ava vanhu makumi maviri nemumwe kana kuti 21 vagara vari munyika mumwe chete ari munhu akadzoka kubva kuSouth Africa. Hapana munhu akashaya nechirwere ichi nezuro izvo zvakaita kuti vanhu vafa varambe vari pamazana maviri nemakumi maviri nevana kana kuti 224. Vanhu vapona kubva kuCovid-19 kusvika nezuro manheru vanonzi vakanga vasvika pazviuru zvishanu nemazana masere ane makumi maviri nevatatu kana kuti 5823. Izvi zvakasiya vanhu churu nemazana mashanu nemakumi mashanu nemumwe kana kuti 1551 vachiri kurwara nechirwere ichi. Pasi rose vanhu vanodarika mamiriyoni makumi matatu nezviuru mazana nezvipfumbamwe kana kuti 30,109,000 vabatwa nechirwere ichi, icho chaurayiwo vanhu vanodarika zviuru mazana mapfumbamwe nemakumi mana nezvitanhatu kana kuti 946,000 pasi rose. MuAmerica vanhu vanodarika mamiriyoni matanhatu nezviuru mazana masere nemakumi matatu nezvitatu kana kuti vanodarika 6,833,000 vabatwa nechirwere ichi, icho chaurayiwo vanhu vanodarika zviuru mazana maviri nechimwe kana kuti 201,000. Vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vanoti vashamiswa zvikuru nekukwidzwa kwaitwa mari dzavanobhadhara kutanga gore rinouya, asi pasina kuwirirana kwati kwaitwa pakati pevadzidzi neutungamiri weUZ. Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera.
Sangano rinomirira vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe reStudent Representative Council rinoti vashamiswa nechiziviso chabuda padandemutande reUniversity of Zimbabwe chichitaura nezvenyaya yemari dzichange dzave kubhadharwa nevadzidzi kutanga gore rinouya. Mutauriri weSRC yeUZ vaWatson Mavhura vanoti vashamisika nezvaitika sezvo vasina kubvumirana izvi nevakuru vakuru vepaUniversity pamusangano wavakaita nezuro.
Yeah, this is a total different because yesterday we had a Senate meeting and chakavira na kuti tishambo unza ma proposals but we actually shocked the nation so itika kandato mwende mbukonti kama pantu mwati ucho kwa adere so kufamba te
mumwe mzizi wepa chukoro ichi nyasha zashe ndoro anoti akashika mazwa nezwa itika izi achiti vazizi waka wanda vacha omeru wane kupatara mari izi
inise mzizi wepa University of Zimbabwe na waya chanzwa iye kuti sisi ya kuizwa inoche waza skuru neguchi wabere kwenu awapio mari mma US saka kana wakinga tuwe mari mma US azigoni kuti urumende kuzi fees washi isa mari yacho mma US gozi hakuna wano kwa sakuwa na ma US wawo ni kuti aiseo ya wano uwe
mutunga miri wesanga nonomiri wa zizwe mshukoro zupamsoro Red Zimbabwe National Students Union zinasu takuzi wangazi wore ati mari zirubuta orwane UZ zaka wandisa uye wabereki wawo avo warubuta ambira mari ye muno avazi kwanisi
sijin muzi nuzita zisa kudutunuli kumbiri nizizo saka atishangi tili pote ita make sure kutita hapa policy position yedu se Zimbabwe National Students Union tawaona taenda unuona mkuru mbazere zizo minister tumu taurira zataa kuita kana shukuru kutura matano kenda kumatarezi mosa atishaita jese kuona utazama nifatino kuona kuti inzuredu inzuri kesela zizi
asi guru kotari nuona nezizo epa msoro Professor Amon Murwera vauja Studio 7 kuti apana university ya tiapua mbumo yeku kuiza mari ya chikoro vamurwira vati na uriano zikuti mari ya chikoro icha kuira zagadini atisati za tombo tanga
kana zata tango utarufuma sisi tushe na atisati tambo utarufuma sisi nukula kuingia ukiona fake news
masanganano mirea vazizwe mshikoro zipamsoro anita msanganano anotunga mirea chikoro injika na kuti senate wopumira na kuti mari ino kuira zagadini uyeja waninge wapumira na jirofanira kutambiru wane urumende mari isati ya kuiza wa Studio 7 aina kwanisa kunzwa divire UZ pataenda pamepo pasi pechiziviso chiripata ndi mtandirayo zvidzidzo zvine mari yepasi zvinenge zvave kuita madora mazana mashanu eku America zvidzidzo zvine mari yepamusoro zvichiita madora mazana masere eku America ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Godwin Mangusha.
Sangano Human Rights Watch raburitsa gwaro rinotaura pamusoro pekushungurudzwa kwevanhu vasiri zvarwa zvemusouth Africa. Gwaro iri rinoti zvarwa zvesouth Africa zviri kupomera vabva kure mhosva yekuvatorera mabasa avo, umbavha, upfambi nekukonzera kuti hurumende yesouth Africa ipedzere mari yayo pakuchengeta vabva kure ava ichisiya zvarwa zvesouth Africa zvichitambura. Mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadewa mavhinga vaudza Studio 7 kuti hurumende yesouth Africa inofanira kuona kuti kupiswa kwedzimba, kupondwa nekushungurudzwa kwevabva kure zvikuru sei vanotyaira magonyeti kwamiswa zvachose. Vamavhinga vanoti sangano ravo rinokurudzira kuti nyika dzakaita seZimbabwe dzigadzirise mamiriro eupfumi pamwe nekuchengetedza kodzero dzevanhu kuitira kuti zvizvarwa zvenyika dzakadai zvisapinde muupotere mune dzimwe nyika. Tatadza kubata munyori mukuru mubazi rezvekuburiswa kwemashoko Vanik Mangwana pamwe chete negurukota rezvekuburiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha dzavo. Vamavhinga vaudza Tanonoka Wande weStudio 7 kuti gwaro iri vachariendesa kuhurumende yeSouth Africa, kuUnited Nations, kuSADC pamwe nekuAfrican Union.
Takaita tsvakurudzo iyoyo tikaona kuti zvechokwadi vanhu vanobva kune dzimwe nyika vari muSouth Africa vari kubatwa nekuseri kweruoko, vari kushungurudzwa, vari kurohwa, vachipazirwa misha yavo, vachipazirwa zvitoro zvavo. Zvapera izvozvo mapurisa ari kutarira kurutivi, haasi kutambira nyaya dzavo, haasi kuferefeta zvakakwana.
Makawanei mutsvakiridzo iyi uye mukaitei nezvamakawana?
Tapedza tsvakurudzo iyi takabudisa gwaro ratiinaro ratiri kuda kushandisa iko zvino kutura kuutungamiri weSouth Africa kumapurisa, kumukuru wenyika, zvakarewo kutaura nemasangano anosanganisira reSADC, reAfrican Union nereUnited Nations kuti vaone vaise musoro pamwe chete vagone kuwana nzira dzekupedza dambudziko riri kuSouth Africa rekupondwa nekurohwa kwevabva kure dambudziko rechirwere chinonzi xenophobia chekushungurudza vabva kure.
Munofunga kuti hurumende yeSouth Africa ingatambira zvamakawana mutsvakiridzo yenyu here?
Hongu, hurumende yeSouth Africa tinotarisira kuti inotambira mashoko edu, sezvo yagara iine hwaro hwekugadzirisa dambudziko iri hwenational action plan to combat xenophobia. Asi dambudziko guru nderekuti hapana chiri kuitwa chinobatika. Pari kusiyiwa neSouth Africa ndepekuti kana vachinge vateerera mashoko ekurudzira ekuita zvakanaka havasi kuzozviita. Ndo patiri kuda kuti tirambe tichikurudzira kuti South Africa nedzimwewo nyika varambe vachisimbisa shoko rekuti nyaya yexenophobia yekuvengwa kwevabva kure muSouth Africa nekushungurudzwa kwavo nekurohwa kwavo nekupondwa kwavo inofanira kuti ipere zvachose.
Inini seHuman Rights Watch zvamunoda kuti zviitwe ndezvipi?
Tiri kukurudzira hurumende yeSouth Africa kuti ikonzere mapurisa eSouth Africa kuti vaite basa sebasa panoitwa mhosva yekurova kana kupaza dzimba dzevabva kure varenge vari muSouth Africa. Vanhu ivavo ngavasungwe. Kugadzirisa matambudziko chamhembe kweAfrica kuitira kuti vanhu vasarambe vachitiza nyika dzavo vachitsvaka upoteri South Africa. Nyika dzakaita sana Zimbabwe ngavabatsire kugadzirisa matambudziko ari muZimbabwe kuti vana veZimbabwe vasarambe vachitambudzika vachimhanya kunotsvaka upoteri kuSouth Africa kana kune dzimwe nyika.
Avo vanga vari mukuru weHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhewa mavhinga vachitaura vari parunare kuCambridge kuBritain naTanonoka Wande weStudio 7. Vanhu vakawanda vari kufarira danho ratorwa nehurumende rekubvumidza kufamba kwemaduta vanhu pakati pemaguta. Mutoreri wenhau Loida Moyo anoti panyaya inotevera.
Kubvumidzwa kwemabhazi kutakura vanhu vachipinda nekubuda mumaguta kwaunza mufaro mukuru muvanhu vakawanda. Mumwe mugari wekwamutare vaBenjamin Murove avo vanoita basa rekutengesa pamusika vanoti vanotambira nemufaro kuvepo kwemabhazi anenge achitakura veruzhinji pakati pemaguta, uye vanotarisira kuti ange akaderera pamutengo kwete kubhirirwa kwavaitwa nevamwe vaitakura vanhu.
Isu tinongoti zvese tinozvitamugamuchira tichiti zvimwe zvichatitunhurirawo zvimwe zvinhu zvanga akatotiomera, nekuti waida kuti pakukwira kuenda kune imwe siti kana wabudiwa nenhamo unotobata mari yakasva kuti tsva mamotika acho anoda chaja zvekuma20 years. Saka mabhazi tautonangisa kutoti zvimwe anokwanisa kutidzikirawo sezvo hurumende yati zvidziki.
Vamurovi vanoti pakufamba vanhu vachinetseka zvikuru sezvo vari munhu anotenga achitengesa zvirimwa nembatya. Vanoti vanoda zvakare kuti pachengetedzwe utano kuvanhu nekutevera mitemo yakatarwa pakudzivirira kupararira kweCovid-19.
Ngokumbira kuti ngavaitewo mitemo yavo yakati simbei yekuti munhu ngaasangoti opindamo asina masiki ba munhu ngaapinde mane masiki.
Mumwe mugari wekwamutare amaitsitsi munemo vanoti kuwanda kwezvekufambisa kuchabatsira vazhinji vanga vachinetsekana nekufamba panguva ino.
Zvakandandotai zvakanaka babozi, zvakanaka kuti mabhazi akufamba zvinhu zvaakuyevedza korona.
Hamai Cecilia Dirwai vanoti mabhazi aya anofanirwa kuwedzerwa kuitira kuti vanhu vasamanikidzani pakuashandisa uye ave nemuripo usingaomeri vanoshaya.
Ndada kuti kana ari mazupu kwacho ngavati chiti 1-0 mutengo woramba uri stable urege kuramba ungori muti nhasi bhazi rakwira mangwana rave kwira mangwana rakwira tisina prize yacho. Hurumende ngaitisire prize kuti kana iri mutareti waHarare prize yakati atikwidzira mutengo toti uwane kwekuripota. Nekuti echida kufamba vamotoida kufambira zvenhamo kana kuendawo kuvabereki kumamisha, tiri kumamisha kwakakure kure kwambazvira dzakuenda unoona vabereki nenyaya iyo yemabhazi yemitengo ngavatigadzire pamitengo papa.
Amai Dirwai vanotiwo sezvo vanhu vava kufamba nzendo refu zvakakosha kuti munhu wese anoshandisa mabhazi aya ange akazvidzivirira kuitira kuti chirwere cheCovid-19 chisapararire.
Zvangofana nemunomu tiri kunzi social distance. Asi social distance haisi kuitika mabhazi malocal acho, mabhazi edu mashoma vanhu chakawanda. Saka mabhazi ekure ngavatisanitize voita social distance mumabhazi acho iwayo kusati kuti mabhazi ngaawande nokuti social distance imaintaineke.
Hurumende yakazivisa nemusi wechipiri kuti mabhazi anotakura vanhu pakati pemaguta achangeugumi kufamba senzira iri kurerutsira kufamba kwevanhu zvikuru vana vezvikoro apo zvikoro zviri kutarisirwa kuvhurwa svondo rinouya. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. South Africa iyo inova nyika iri kuvhiringidzwa nechirwere cheCOVID-19 munyika dzemuAfrica zvakanyanyisa, yakwanisa kuramba yakasimba zvitevera kurohwa kwayakaitwa nedenda iri. Mutungamiri weSouth Africa Cyril Ramaphosa vakataura izvi mushure mekunge hurumende yavo yavhara nyika kwemwedzi mitanhatu. VaRamaphosa vakanyanyutsa kuvharwa kwenyika kuitira kuti idzokere pamashandiro ayo COVID-19 isati yapinda munyika iyi. Ukraine neAmerica dzaparura urongwa hwekuita mushandira pamwe pakudyidzana munyaya dzemauto. Izvi zvaitika nhasi mazuva maviri mushure mekunge Russia yatangawo urongwa hwemauto hwekushanda pamwe chete nenyika dzakapoteredza Belarus. Muzinda weAmerica muKiev unoti mauto emuAmerica ari kutungamirira urongwa hwerapid trident pedyo neYarov pedyo neYavoriv kumawirira kweUkraine, uye urongwa uhwu hune mauto zviuru zvina anobva kunyika gumi. ZANU-PF iri kuita musangano weExtraordinary Central Committee mangwana, uyo uri kutarisirwa kuzeya nyaya dzenhaurirano dziri kukurudzirwa neANC yekusouth Africa asi dziri kuramba kutambirwa nevamwe vakaoma musoro mubato iri. Dzimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika dzinoti nematambudziko akatarisana nenyika dzakawanda pasi rose nekuda kwechirwere cheCOVID-19 zvinonetsa kuti dzimwe nyika dziite chidokwa dokwa chekugadzirisa zvinhu zviri munyika. Zvino muZimbabwe zvakaita manyama amire nerongo. Vakawanda vari kutarisira kuwana chouviri kubva mukurima asi mbeu iri kudhura zvakanyanya. Kuzvipatara hakuna mishonga kana michina yekurapa chirwere chegomarara, uye mumakirinika ari kuvharwa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Tabata vaimbova mutungamiri webato rinopikisa reDemocratic Assembly for Restoration and Empowerment kana kuti DARE vaGilbert Dzikiti, avo vari nhengo yeZANU-PF uye mutedzeri wemutauriri weMDC Alliance vaKifor Hlatshwayo. Totanga nekunzwa kubva kuna vaHlatshwayo kuti matambudziko enyika angagadziriswa sei.
Isusu tofadzara nenzwi rimwe chete, tomira semusamba mweta sevana vaZimbabwe toti enough is enough. Takufana kutora gwara iri ratofana kutora. Ndosaka muchinzwa MDC Alliance nemadzi chechi muri kunzwa vakataura kuti panofanira kunge pane nhaurirano, panofanira kunge pane nhaurirano yekuti tobva papi toenda papi. Kana vamunangagwa neZANU-PF yavo vachitsingirira vachiti tine Poland, zvinhu zvisina kuratidza kuti vanoda kuti zvive zvichifamba zvakanaka, yatoti genuine dialogue. Panofanira kunge pane mutongi gava usadivira akarerekera. Ndosaka muchiona kana vemachechi vakatidana vakati zvakati tinoenda pane kuti tinodaidzwa neZANU-PF, nekuti ZANU-PF ndo dambudziko ratinaro. Tabva kuita nhaurirano taakuenda pane chimwe chidano zvokuti taakuchitofamba sei. Taakufanira kuita atransitional authority, atransitional mechanism inoiswa inozviga zvokuti tinofanira kuita izvi neizvi neizvi neizvi. Mareforms anofanira kunge arimo munyika, maelectoral reforms, economic reforms, masocial economic issues anoadreswa ne transitional mechanism inenge yaitenderwana yaiswa papanzvimbo. Zvinhu zvofamba mberi zvakanaka, then zvoitwa tine matimeline zvokuziva kuti tiri kusvikira apa, tichipedza izvozvo toenda kumaelections.
Vadzikiti, munoti kudii? Hanzi ZANU-PF ndiyo nzambiringa munyemba.
Ndichidzika nemashoko avaHlatshwayo, ndinoona kuti dambudziko guru ratinaro ndiroda kuda kunzwa kuti inzwaini. Vanhu vakavhota vakapa ZANU-PF 2/3 majority in parliament. Ava veopposition they are a minority in parliament. Zvino the minority cannot invite the majority. Saka chiripo chokwadi ndechekuti isu nehuwandu hwedu ZANU-PF takaona zvakakodzera kuti tisi vari kutonga zvakare kuti kunge kune chirongwa chePoland. Tikati aiwazve, nyangwe vatadya maelections pasarudzo yapfuura, ngavauye vagare nesu patafura tiwane kukurukura nhau dzekuti Zimbabwe irambe ichienderera mberi. Hatina kuti gatikurukurei nhau dzeelection yapfuura nenyaya yekuti takawina zvino mutsindo with 2/3 majority. Takati ngatikurukurei other issues zvinoita kuti tirambe tiri in conversation, tichitaura kuti nyika yedu yeZimbabwe iri kuendepi, patiri kuda kuti tibatsirane nepapi with the progressive opposition. Zvinova ivo vakashaya kutambira nasuno ndopo ndonzwa vashlashayo kosumudza wavo muromo utaura kuti ah dai paita humwe hurongwa hwekuti titaurirane zvakare wavanoda ivo
vashlashayo hanzi munoreva nepasipo vanhu vakataura vakati vanoda ivo ZANU-PF musarudzo
ndofunga mhuri yeZimbabwe yazvionera paminosefodya kuti nyaya yatataura iya yekuti dambudziko ratinaro itori leadership isikadi kuteerera ndofunga zvanyatsobuda pachena nekutaura kwaita mukomongo kuti ivo ndo vanotoziva kutoti zvinhu zvakamira sei ndosaka tichizoti havana crisis muZimbabwe inyaya yekuti ivo vakagarika havanei nazvo kuti muzvipatara hamuna mishonga madhokita haasi kupiwa mari nekuti ivo vanokwanisa kuendesa vanhu vavo vanenge varwara kuchina mari dzacho vanadzo isu tinotambura tinenge tisingakwanisi kuita izvozvo and issue yekutoti vanhu vanorambidza kana kuna neighbors vada kuti aone kuti problem iri kumbochema vanhu ndeyei woti musanzwa because kana munhu achema neighbor yanzwa kuti papa pachema mwana yakauya kutobvunza mwana ari kuchemei waakuramba kuti vasabvunza mwana iyeye vasataura nemwana iyeye ndozvinoratidza kuti pane zvauri kuita kumwana
vadzikiti sevarume vakuru hatingaswerere kuvyakatiyo petai chirongwa chedu
kubva chivambirwo chavo musangano wenyu vashlashayo vemdc hamusati mambubvuma kukundwa election pamunohwina mumaguta munopembera muchifara kwazvo pamadziko awo kwasete moita dambudziko isu tinoti tinotanga kugashira zvabuda musarudzo nekugashira zvataurwa nevana vezimbabwe totangira ipapo tichienderera mberi izvi zvenational transitional authority zviroto izvi
avo vanga vari nhengo yezanup f vagilbert dzikiti manzwa zvekare kubva kumuteedzeri wemutauriri wemdc alliance vaclifford shachwayo vaviri ava vanga vari parunare muharare vamwe vevanhu vari kugara pane imwe yemakamba ari kuchengetwa vanhu vakaparadzirwa dzimba nedutu mupengo resetlon dai kuchimanimani vanoti vari kurarama upenyu hwakaoma uye vanoda kuti hurumende ivatsvagire pekugara pakanaka nekukasika kudzanai musengi akashanyira nzvimbo iyi munguva pfupi yapfuura ndokuti panyaya inotevera
vaame muzhambi ndomwe wevagari vepagarikai camp inove kamba huru pamakamba mana ari kuchengeta vanhu vakaparadzirwa dzimba dzavo panguva yecyclone idai mudunhu rechimanimani nemunharaunda garikai camp haizi kure nepamba pavaigara mumusha unozivikanwa kunzi ngangu asi vamuzhambi havana hurongwa hwekudzokerapo sezvo imba iyi yakapwanyika zvakanyanya uye pane njodzi yekuti inogona kupwanyikazve kana kukanaya imwe mvura yakawanda vamuzhambi vanorarama nekuita mabasa akasiyana-siyana emaoko asi vanoti nekuda kwekuveko kwechirwere checovid-19 havachakwanisi kushanda sezvavaichimboita izvo zvave kuita kuti kuriritira mudzimai wavo nevana vashanu kuvanetse
vamwe tinoswera tichiite mabasa mumapistreki takaungana tichingoshandira pamwe chete asi iko zvino hazvisi kuchaita newe munhu unototya wega kuti uende pane madhodha ako zviti ane tinoshanda pakati makutotya hine korona iyi kuti hei tinotapudzira naye korona iyi zokutoti vazhinji taakushaya izvo tochitangira paari saka taikumbirawo kuti tingobatsirwawo tionewo zvatingangoitawo tiri mumadzimba imomo chingawo chikafu chishoma hacho tokwanisa kungobatsirikana nemhuri chokwadi kushanda tinomboedza kushanda
nekuda kwekuti vanogara vakawanda mutende imwe chete vamuzhambi vanoti vanotyira kupararira kweutachiwana hwecoronavhairasi vanotiwo matenda ari kugara haasisina kusimba uye akawanda abvaruka zvekuti kunze kwekutyira kunaiwa nemvura vanotyirawo kuti mumatende umu munogona kupinda zvipuka zvakadai senyoka vamuzhambi vanochema-chema nerekuti hurumende haisi kutaura zvakajeka kuti vachaendeswa rini kwekuti vanogara zvachose panguva iyo mwaka wekunaya wave pedyo
takapesera kusotaurirwa anofunga last year kuti zvichafamba so vamwe muchaende kwakati pari zvino takungonyepirana nemahunga-hunga amwe akati kwazi muchaende kwakati kwakati hakusi kugadzirwa ba zviri kudai so taikumbirawo kubriefwa kunasa kutaurwa chokwadi uyezve tichitaurwa kuti ano zvinhu zvichifamba so vamwe tiutonyepirana kana kusimuka kwacho vamwe akati December vamwe akati November vamwe akati ndazvo kuti January saka pari zvino hazvo tiri mudima tizo tichitafamba sei senge nemambura ari kutaurwa ya takatombonyepirwa kuti kwazi cyclone rido kuuyaye tikati wehe tiri matende ranhu we zvinhu zvaakutoomera
amai Margaret Ngani vanogarawo mugarikai camp amai Ngani avo vane vana vana kusanganisira mudiki asati asvitsa gore vanobatsira murume wavo kuriritira mhuri nekushanda mabasa akasiyana siyana kusanganisira emumba uye vanodzimirawo kuti nekuda kwechirwere cheCOVID-19 kuwana mabasa kwave kunetsa.
Waya vandaishandirawo ndichienda kuti nditewo mabasa kuti vachandipewo mabasa vakungoti chirwere cheCOVID chirunzi vanhu gara ipasi. Saka kurarama kwacho ipapapo kwakunetsa, hatichararami mararamiro yataiita. Totokumbirawo kuti kana dai hurumende yedu ichitibatsirawo kana zvakaita nechikafu ichocho kana mari hanheno zvinenge zvakavarerukirawo zvekungoti vangotibatsiridzawo mukurarama kwedu kwatiri kuita.
Mugarikai Camp mune mhuri dzinoda kusvika makumi mapfumbamwe dzine vanhu vanodarika mazana matatu nemakumi masere. Mutevheri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Mari Muchombo vakaudza Studio 7 paRunhare kuti kune nzvimbo dzekuvakira dzinosvika mazana maviri nemakumi maviri neina dzakatogadzirwa nehurumende kuti dzigokwanisa kuvakirwa dzimba dzevamwe vevanhu vari kugara mumatende pari zvino. Vakati hurumende ichishanda nemamwe masangano anoshanda akazvimirira ari kuibatsira yakatotanga kuvaka dzimwe dzimba pane Zuva Growth Point pedyo nedhorobha reChimanimani uye dzimba idzi dzave pamatanho akasiyana siyana ekupera kuvakwa. Ndakamirira Studio 7 kuChimanimani, ndini Kudzanai Musengi.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tiri kutarisa zviri kuitika panyaya yedambudziko rechirwere cheCOVID-19 icho chatekeshera pasi rose nemunyika, tichitarisa zvakare zvematongerwo enyika nezvimwewo.
Kwazuva ivateereri, zita rangu ndinoitwa Evanice Munando. Ndiri mutungamiriri weorganization inonzi Female Students Network Trust. Sangano redu rinomirira kodzero dzevana vasikana vanodzidza vari padzidzo yepamusoro kumakoleji nekumayunivhesitis. Panguva ine COVID vana vakasangana nematambudziko akawanda anokanganisa kudzidza kwavo kuti kuenderere mberi. Vazhinji vacho vakatanga kutizira mushure mekunge zvinhu zvaoma. Vamwe vakadzoka kuzonyora mazama avo vakadzoka vazvitakura. Ende tiri kuona sekuti nguva ino yeCOVID vana vazhinji vari kumbunyikidzwa, vari kushungurudzwa kuye patinoti sexual harassment, nenyaya yekuti vari kungofamba mumastreets hapana chimwe chavari kuita panguva ino. Uyezve vadzidzi vechidzimai nevasikana vanenge vari kudzimba vakabva vatanga mabasa epamusha ava vanovatadza kuti vadzidze zveonline zvaizvi zviri kuita vamwe. Uyezve izvi zvakaonekwa kunzi vana ava vari kutadza kunyatsoita zvidzidzo zvavo tiyatinoti paassignments pachirungu zvichienderanawo nevakomana, nenyaya yekuti panguva inenge vanenge vachifanira kuita zvechikoro zvopanguva yachinenge vachinotsvaga mvura, vanenge vachinotsvaga zvekudya kunzvimbo dzakasiyana siyana. Saka mabasa iwayo akasungirwa kuti vana vasikana vaite anowanikwa achikanganisa dzidzo yevana vari kudzimba. Uyezve panguva ino yeCOVID takaona sekuti vana vedu ava vari kushungurudzika zvikuru pane yatinoti mental health, nenyaya yekuti vamwe vachazive kuti chikoro vachadzokera here, vabereki vachisina mari dzekuti vasapoti dzidzo idzodzo. Uyezve panguva yekudzidza kuno kushungurudza vari kudzimba, vari kushaya zvimwe zvishandisiro zvakafanana nezvekuti mafoni acho anoenda online, uyezve nemutengo wedhata vakabva vakwira zvizhinji zvinoremera vabereki. Uyezve vana vasikana vanowanikwa vachidi varivo vanorerekerwa nedambudziko iri.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Muchirongwa cheWomen's Roundtable na 8 PM nasi tiri kutarisa zviri kusangana nevanhukadzi muupenyu hwavo. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau zvakare. Vadzidzi vepaUniversity of Zimbabwe vanoti vashamiswa zvikuru nekuwedzerwa kwaitwa mari dzavanobhadhara kutanga gore rinouya. Sangano reHuman Rights Watch rinoburitsa gwaro rinoshora zvikuru mhirizhonga inobata vabva kure muSouth Africa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokufeya muchinzwa nhau dzeIsindebele.